Vashandi vekanzu vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri vezanupf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa migwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminitsi makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura nestudio 7 asi varamba kudongwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri vezanupf vari kufamba nemotokari dzakanzi hashtag EDsMyVote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzu ndofunga mashandiro atiri kuita kurwadza nekuti period yatapinda ndeyemaelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDsMyVote apuresidendi wedu wenyika. Vakasvika pabeto vatava tichibhadhara mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking kuti tirivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanhu vachiramba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo, saka isusu nemhaka yemuchitibhadharisa kana vepoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti ZANUPF inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vasvoropodza zviri kuitwa neZANUPF achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyuto kubva kuvagari vemasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uyu, hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuru. Mutauriri weZANUPF masvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato reZANUPF kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhare mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.